manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 8/2018. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo yeMDC Alliance vatendai biti vari muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoramba kupindura mibvunzo yevatori venhau yekuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumigwagwa. Vamwe vanhu vanopisirwa misha yavo kwamutoko vachinzi vakavhotera MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yeMDC Alliance inonzi iri kutsvagwa nemapurisa vatendai biti vanonzi vapinda muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Vari kuziva zviri kuitika vanoti vabiti vari mumaoko evakuru vakuru mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muZambia. Studio 7 yakundikana kubata gweta riri kufamba navabiti vanqovezita mlilo sezvo nhare mbozha yavo yanga isingaite. Zvinonzi pamboita mutauro pasvika vabiti kumaganhu weZimbabwe neZambia apo matikitivha amboedza kuda kubata vabiti avo vanonzi vashevedzera kuti vave kupambwa zvaita kuti vanhu vanga vari kudivi reZambia vapindire vachivabatsira. Matikitivha emuZimbabwe akundwa izvo zvazoita kuti vabiti vazvipire kuvakuru vakuru vemuZambia vachiti vari kutsvaga upoteri sezvo upenyu hwavo huri munjodzi. Pari zvino vabiti nevamwe vanhu vana vari mumaoko evakuru vakuru vanoona nezvekupinda kwevanhu muZambia. Mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume pamwe nemukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati ichokwadi kuti vabiti vari muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Magweta ari kumirira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa anoti agadzirisa mapepa avachamisa okuenda kumatare edzimhosva kunopikisa kuti mutungamiriri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa havana kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, rimwe remagweta aya vatavani mbofu havana kuda kubuda pachena kuti vachaendesa mapepa kumatare nguvai, asi vati vachaendesa mukati memazuva manomwe sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo yenyika.
Tichitori pagoni vedare tagadzisa mapepa edu zvose zvatinoda kuti zvisvike pamwe chete zvavepo, saka hatatorei. Tichaenda panguva ino yatinotenderwa nebumbiro romutemo wenyika. Bumbiro romutemo wenyika rinoti pamazuva manomwe rekuti tiende kudaro. Handisi kuzokupai zuva rachona, asi tichaenda mukati memazuva iyayo manomwe.
Vambofu vatiwo zvabuda mune rimwe bepa rehurumende kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vangangogadzwa musi wesvondo ndezvekutungana kwembudzi.
Nyaya yekutungana kwembudzi madzanambwanana hatipindire pairi, zviri zvazvi kuzoitika. Mutemo unofanirwa kutevedzwa.
vambofu vatoro tsigiro runa vachamisa munyika rinoonekwa kana kumagweta vachiti magweta anosvika chiuru anga ari kuda kumiririra vachamisa
kana vanhu vagara vasina vanhu nyango pamagweta chaiwo vanongowana 12 vachamisa vana vanhu saka pamagweta vakaona chiuru chamagweta.
Mutauriri wavachamisa Dr. Ngulule Kosibanda vatsinhirawo vachiti vane humbo kuti vachamisa ndo vakakunda musarudzo uye vakati vangaregi vamunangagwa vachitora ushe wavanoti hausi wavo.
Tinoziva sehumbo hwekuti President Chamisa ndo President elect and President E.D. Mnangagwa is ndivo President declared. Izvo zvine mutsauko hatisiri kuita nyaya dzemadziuto pano kuti munhu anongodzi ndiwa kutora ushe. Tinoita maelections vanhu vovhota munhu asarudza otora utungamiri wenyika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi. Vamunangagwa vakanzi neZimbabwe Electoral Commission ndo vakakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vamunangagwa vakaudza vatori venhau nemusi wechishanu kuti vainge vatambira zvakaburiswa neZEC vachiti vachange vari mutungamiriri wemunhu wese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga nhasi varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau vange vachida kuziva kuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumigwagwa zvakakonzera kufa kwevanhu vanomwe. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachiwenga vavhura zviri pamutemo imba yekudzidzira yakavakirwa Reform Church University nhasi mumasvingo uye vachivhura vhiki yekucherechedza zuva remauto iro anopedza achishandira mumaruwa nenzvimbo dzeruzhinji. Vachiwenga avo vanova zvakare gurukotaro dzekudzivirirwa kwenyika varamba chikumbiro chabva kuvatapi venhau vachiti handizvo zvavange vafambira. Asi vachitaura pafurwa imba ine makamuri mana ekudzidzira yavakwa nemauto, vachiwenga vati ibasa remauto kushanda neveruzhinji mukuvandudza kudiriro maruwa kana nyika isiri munguva yehondo.
Then involvement of the ZDF in this project was in line with its constitutional mandate.
Nikwa kwemauto muchirongwa ichi ndechekuti vari kuita zvimutemo wenyika wekuti vanofanira kubatira nharaunda nemaruwa munogara vanhu, uye zvinotipa mukana wekuratidza rimwe basa rechipiri remauto rekupa rubatsiro mumaruwa kuitira budiriro.
Asi veruzhinji munyika vari kunyinyitira mauto ayo ari kushandiswa mukushungurudza vagari kunyanya vatsigiri veMDC Alliance avo vari kuramba zvakabuda musarudzo. Mauto akapfuura akauraya vanhu vanomwe vairatidzira muHarare svondo rapfuura, uye vari kunzi vari kufamba vachitsvaga vatsigiri ava achivabata vavaisa munhapwa pakati peusiku. Vachiwenga havana kutaura nezvenyaya yakaitika kuHarare sezvake zvakatarisirwa nevazhinji kana kutaura nezvekukunda kwakaita bato ravo musarudzo. Izvo zvasanisa vazhinji kusanganisira vatsigiri veZANUPF vanga vari pamusangano uyu. Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weReform Church University Reverend Dr. Rangarirai Rutoro vatenda mauto nekuvaka dzimba dzekudzidzira vachiti ndizvo zvavanofanira kuita munyika pamwe nekuchengetedza runyararo.
Nyaya yekutungana kwembudzi madzana mbwanana hatipindire pairi zvirizvo zvazvizoitika. Mutemo unofanirwa kutevedzwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu mumasvingo muzvari Esther Chimanikire vanoti zvaitwa kuchikoro cheRCZ izvo zvinofanira kuita mauto munguva yerunyararo pane kuchandiswa mune zvematongerwo enyika.
Kana vanhu vagara vasina vanhu nyango pamagweta chaivo vanongowana 12 vachamisa vana vanhu saka pamagweta vakaona chikuru chamagweta.
Vachiwenga ndivo vaive mukuru wemauto munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakamanikidza vaive mutungamiriri wenyika varobert Mugabe kusiya basa. Tevera kusiya basa kwavamugabe, vamunangagwa vakabva vadomwa nezanupf kuti vatore basa ravamugabe, vakabva vadomawo vachiwenga semumwe wemutevedzeri wavo muhurumende. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vagari vemumaguta nevemapato anopikisa vanoti havasi kufara nemakomishina akagadzwa kuti afambise basa mumaguta madiki nemakanzura akasarudzwa asati agadzwa. Ata Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanoti zvakaitwa neburukota rezvematunhu vaJulai moyo zvekugadza makomishina munzvimbo dzine vanhu vakasarudzwa zvinotyora mutemo. Vanoona nezvematunhu mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaEddie Cross vanoti vamoyo vari kutyora mutemo vachiziva. Vakrosi vanoti kuita uku kunoratidza kuti vane chinangwa chisina kunaka munyaya dzekufambiswa kwebasa nemakanzuru. Vakrosi vanoti zviri pachena kuti vamoyo vangadai vakaita kuti makanzuru akasarudzwa musarudzo dzichangopera vagadzwe nekukurumidza kuti vafambise mabasa emukanzuru kwete kuisa makomishina asina kusarudzwa nevanhu. Nengo yakapikwidza muwadhi 8 yePeople's Rainbow Coalition kana kuti PRC vaJenis Kagonye vanoti zvakaitwa navamoyo hazvisi pamutemo sezvo dare remakurukota rakamira kushanda zuva resarudzo.
Hazvisi pabumbiro remutemo nokuti vamoyo parliament yakadisolva, havasiri minister of local government. Saka tiri kushamisika kunzwa kuti ivo pane vanhu vakasarudzwa ndoti vangomirira ngogadzwa chete kuti vanhu vachitanga basa ravo, but vaakuapoinda vanhu vakamira sana. Ndopane mubvunzo wangu, which is unconstitutional kwandiri. Hakuratidza kuti kutonga vachiri kuda kukunzwa kuti vachiri kuda kutonga, asi vanhu vakatsarudza zvavakada zvinofanira kunge zvichingotedzwa kuti vanhu vadi vangopinda kana vari vanhu vavo vongogadzwa rana kanzo. Takamirira maresults ekuti apresidendi achazobuda zvakaidi, hazvingatarisiwo kuti makanzuro adi ashande izvozvo.
Sachigaro weMDC Alliance muChinoyi uye vakamboita mutevedzeri wameya wemuChinoyi vaWiri Nyambe vanoti zviri pachena kuti hurumende ZANU-PF yakarwadziwa nekukunda kwavakaitwa mumadhorobha madiki, nokudaro havadi kuti vashande vakasununguka.
Aiwa tokutaka kanhu chokuti July moyo asati a minister of local government because he has not been sworn in to be a minister, neither he has been in appointed. Saka haana masimba ekuti anda kufrustrata ma newly elected MDC Alliance councillors.
Vanyambe vanoti makanzura akasarudzwa anokwanisa kuendesa vamoyo kumatare dzemhosva sezvo pasina zvikonzero zvine musoro zvakapiwa.
Yes, vari kuafita they can take in the minister to court for unfair practice. Nokuti zvangofanira kuti mimi mwana azvarwa nhasi achiri mumatende asina buda kunze momutsvagira mhosva kuti ari kutadza kubonyama mukaka, ari kutadza kudya nguvati vhiyu iye asina buda munzi macho. Zvangofanira zvizvi, it is very unfair. Vawane kupana mari nevanhu ivo because vanhu ivavo havasenze mahara, vanengachitowana maallowances, mahealth allowance for that matter.
Asi sachigaro weCaribbean Residents Association uye vakakwikwidza muwadhi 2 muCaribbean vakakundwa vasemuma wavo vanoti hapana chakaipa nedanho ratorwa navamoyo sezvo zviri pachena kuti mutungamiri wenyika achanonoka kugadzwa uye pane nyaya dzakawanda dzakaitwa kumatare dzemhosva nevakakundwa musarudzo dzematunhu madiki.
Izvozvo zvaitwa nechikonzero chokuti makanzuru akasarudzwa havakwanisi kupinda mukanzuru nekuda kwekuti president havasati vaitwa sworn in. MPs nhengo dzeparamendi dzinomirira matunhu iwaya hasati dzaitwa sworn in nokuda kwedzinyaya idzo dziri kumatare edzimhosva. Saka naizvozvo minista vane mvumo yekuti vatore danho iroro ravatora rekusarudza anonzi makomishinas vanofanorana malocal authorities kuti zvinhu zvivagare zvivendeke zvakanaka, basa rifambe zvakanaka nemalocal authorities.
Vamoyo vakaisa makomishini mumaguta madiki anosanganisira Kariba, Karoi, Chinoi, Chegutu, Chegutururo, Kadoma, Churundu Local Board, Urungwe Rural District Council, Sanyati District Council, Nenyaminyami Rural District Council. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ra vamoyo. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Ata Achigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-13630 shortwave, uye na-7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Chikwata chenhumwa dzekuTurkey chiri muWashington DC, umo chiri kuita hurukuro pamusoro pamufundisi wekuAmerica vaAndrew Bransom, avo vari mujeri kuTurkey. Hurukuro idzi dziri kuitwa apo kudzidzana kweAmerica neTurkey kwasvika pakaoma nepamusana penyaya iyi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump negurukota ravo rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vari kumanikidza Turkey kuti isvinungure vaBranson. Vachuchusi vehurumende yeAmerica vasunga mumwe mumiriri weNew York muCongress vaChris Collins, vachivapomera mhosva yokubiridzira mune zvekutengeserana uye kunyepera mapurisa eFederal Bureau of Investigation. VaCollins, avo vazvipira kumapurisa nhasi, ndemumwe wevanhu vekutanga kutsigira vaDonald Trump apo vakatanga kukupidza kuita mutungamiri wenyika muna 2016. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinoitwa nevana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipa hurukuro yaakaita naAmai Chioneso N. Makolos, avo vakakwikwidza musarudzo asi vakakundikana.
Ndakasapoindika basi chitora chokwadi handina kunge ndawana mukana wakakura wekukampena, nekuti ndakasvika muno mumusi wa10 June, saka ndakakampena 1 month and saka ndandisina mukana wakanyanya kukura wekukampena, asi ndakadzidza zvakawanda. Saka ndakatozova kukundikana ndakakundikana zvangu basi ndakadzidza zvakawanda mukampena kwandakaita.
Tinoona kuti muri mugari wekunze kwenyika, sarudzo dzapera, chii chamakuita mune ramangwana?
Iye zvezvi ndandiri ndichitenderera zvangu ndichiona munharaunda manandimandogara muno, ndaugadzira kudzokera. Asi pane zvakawanda zvandaona zvakugadziriswa, like magariro evanhu vanorwara, vanoshayiwa muzvikoro, zvakawanda zvida kuti zvicho zvandopuwa tingandigadzira mhiri zvemapfungwa ndinokwanisa kubatana nevamwe tikadiitagadzira zvinhu zviri kuno kumusha zvinodiwa.
Chii chikuru chamungati makadzidza kubva musarudzo idzi?
Vanhu vari kutambudzika, ndakazvira mukufamba. Asi ndichienda papa election yacho chaiyo chaiyo, election yemunomu hai inonzi yakanga iri expense mataura vanoti yakanga iri, asi indirectly ndiona seyakanga isiri. Of course kwanga kusina hako violence semamamwechese, asi ukatarisa kuti zvaiitika zvacho zvekuti vanhu vanenge vanotenga vanhu ya24 bainjiya kuuya neshuga yekuya nemazambia, vamwe vaiuya nesamende, vamwe vaiuya nekupa maelectorate. Saka ndakataura kuti electorate yedu inoda kuzodzidziswa zveka isiita basa rakakwana kudzidzisa vavhoti kodzero yavo chaiyo chaiyo. Unotoona mo vanhu vachitaura ivo kuti mapolitians hamudzoki, saka namusa kunditengera chakati tisangokudyaiwo kana kukunwai kana kukupfekai, hati kuvhoterei. Zviri nani ndingokudya kana unda kuvhotera ukaenda zvachose, sati ndisa kudzoka handabata nazvo. Oona kuti vagari vemuZimbabwe havachakoshesi marais avo, vakuzvikompeya kuti 5 years is enough kulasta 5 years ve MP yasina kudzoka.
Saka munotarisira here kuti musarudzo dzichatevera muchakwikwidza zvakare uyewo munee muchizogadzirisa zvamadzidza izvo?
Ah, parizini zanjisi hivi andingati mtakikwiza nekuti ndakaona ndikura kuti izvo zvakanyanyisa nezvekuti vanhu vari kutambudzika zvakanyanya kana ndada kuti mbokonsentreta nekubatsirana nezvananga ndiita kare zviya kubatsirana nenherirano kwandofanda ndakanyorerekera zvangu pamwe ndingazongofungawo mezi ichakuswa kuma 3 years 4 years kwani handingazivi but parizvinei zvandifunga
akakunda kudunhu kwenyu ndiani
ndeumwe anonzi Job Scala
saka munoona here muchizoshanda navaskala ivava mubudiriro yemudunhu renyu muzengeza West imomo vaskala vaMDC Alliance
zvikurusa ndandisotedza kuti ndivatsvagiri taure navo nekuti pane zvinhu zvandiri kutarisira kuti titaure navo zvatinoexpectawo kuti zviitwe kunyanya kuuori wekucouncil zvatechikitisha titaure navo ivo kuti vangatibatsira here kuti gadziswe izvozvo nekuti inini pandaitisizi ndaifoti ndichakwanisa kushedzera kuti tiswe audit yecouncil ndakaida kuti vakumbire kuti ngavarequestewo izvozvo kuti council ngaiswe audit masenzi masalaries ecouncil zvinhu zvakawanda zvekuitika zvekuti maimployees ecouncil havabhadharwi kana chini chavakumbira kuti vatibatsire kuti vatigadzirise zvakaita saizvozvo
shoko ramungasiyira vanhu vakakuvhoterai nevasinawo kuvhoterai muzengeza West
ndoda kuvaudza kuti ndinotenda zvikuru kune vakandivhotera zvakanyanya kunyange vasina kundivhotera ndovatendawo ndichiti ini ndicharamba ndichingoshanda navo ndokumbira kuti ndishande navo vauye nekuti ndakaseta foundation andakasezi murewa foundation icharamba ichienderera mberi nemaprograms andanga ndatotanga amwe achitatira pakukampena ipapo tokontinua nawo sekomiti yacho kubhadharira kumaschool fees chemberedzo da kutengerwa mishonga vakaremara vanoda rubatsiro nezvakawanda wanda but zviri musimurewa foundation
aiwa tinotenda zvikuru amai makolas nekuwana nguva yekutaura nesu
aiwa maita ini rakandemera
manga makateerera kuna amai chioniso eni makolas avo vakakwikwidza musarudzo yemumiriri wedare reparamende mudunhu rezengeza West musarudzo dzichangopera kuitwa muchirongwa chedu apo tinotarisa zvinoitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kunze kwenyika zita ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muHarare ndichiti sarai zvakanaka vateereri
mashoko atiri kutambira iko zvino ari kuti hurumende yezambia yanyima vatendai biti upoteri ichavadzorera kuZimbabwe zvekare hurumende yeZambia inonzi yanyima vatendai biti upoteri saka ichavadzorera kuZimbabwe rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project ZPP rinoti riri kutadza kubatsira vanhu vakashungurudzwa kana kurohwa mushure mesarudzo dzakaitwa svondo rapera mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vanoti sangano ravo riri kuunganidza umboho hwezvakaitika kune vamwe vanhu mushure mesarudzo asi vanoti basa iri harisi kufamba zvakanaka sezvo vanhu vazhinji vachitya kutaura zvakaitika kwavari
mumasure mekunge vanhu vaurayiwa mumigwagwa musi wa1 August takaburitsa mashoko tichitaura nekutsunga kwedu kwezviri kuitika izvozvi tine gwaro ratiri kugadzira rakatarisanawo nezviri kusanganikwa nazvo nevanhu mumazuva anaya asi chandingataure ndechekuti vakawanda vatinoti isusu varivo vari kushungurudzwa vamwe vacho vari kutya kutaura tisingazivi kuti mashokorudzi yavari kusiyiwa vainawo ari kuita kuti vatye kutaura nezvavari kusangana nazvo
munoshanda sei neavo vane zvichemo asi vachitya kutaura
tinoedza kuvaonesa kuti vaone kukosha kwekutaura dambudziko ravo asi hatigoni kuzovatorera matano ekuti tiurise pachena ivo vasina kusununguka kubuda pachena tinoshanda neiya inonziyo do no harm saka nekuti nyaya yekusununguka kuti ndakachengetedzeka inyaya inosiyana kubva pamunhu kuenda pamunhu haisi nyaya yekuti ungano svike uchimanikidza munhu kuti chibva waita izvi. Saka isusu basa redu nderekuti tinogona kuvaonesa kuti pamutero zvinhu zvakamira sei, asi kana ivo vaona zvakakodzera kuti varambe vari pavari, hatigoni kuvamanikidza.
Udzai vakateerera vanoda rubatsiro rwenyu asi vachitya kubuda pachena.
Tinovataurira kuti taurai nesu veZimbabwe Peace Project kune sangano rinonzi Zimbabwe Human Rights NGO Forum, uyezve vanhu vanofanira kuziva kuti kune inonzi Zimbabwe Human Rights Commission yakadharirawo kunzwa zvinyunyuto zvevanhu izvozvo kuti zvigone kugadzirisa.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Jesichina Mukoko vari parunare muHarare. Tomboenda kuna Marvelous Musanganya huye tinzwe zviri kutaurwa nevanhu pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika. Zvichitevera sarudzo ichangobva kupera.
Donzi Goodwill Zinyama, ndandiri Chief Election Agent wa Dr. Blessing Kasiye Muru weZip.
Imi muri kutambira here zvakabuda musarudzo uyezve makabuda sei musarudzo?
Isusu takabuda tiri panumber 9 out of the 23 macandidates. And the electoral process yakanga yaitwa zvaya zvakanaka, although kwaiwo nezvimwe zvinhu zvakakanganiswa kumashure before the election, like kuti voters roll yakanonoka kuburitswa. Plus the voters roll iyaiye president waifanira kuva wakati vamwe 12 kuvamwe vesha 11 noti zvavakaita zviya zviput in advantage yapresident pamusoro panumber 15. Asi patakazoverifyawo isusu mavhi 11 emamwe maningi mapolling stations andaifungira kuti anga abirirwawo whatever kana kuti akanganiswa, ndakaona ari raiti mucommand center kuHIC.
Saka imi makasaina ofere maresults akazotaurwa neZeki?
Yes, ndakasaina ndakanga ndiriko.
Unoona sei zviri kutaurwa nemamwe mapato anopikisa kuti ivo havana kukwanisa kunge vachizosaina off maresults uyezve pane chitsotsi chakaitika?
Election inotanga nekuperera papolling station. Saka haiperere command center kana kuti kumusoro. Papolling station ndopanoperera election. Pakasainwa V11 naagent wavo. Kana ivo vane V11 akasiyana neZeki, that's it. Vanofanira kungoenda kuelectoral court vanoisa complain yavo.
Kadii kwa mai Ronica Mumbire?
Ndiripo hangu, makadiiwo. Sesangano rinomirira madzimai. Takanangana nemadzimai akakwanisa kukwikwidza. Tiri kufara kuti tine mamwe madzimai akakwikwidza. Asi sezvatinongoramba tichitaura, bumbiro redu remutemo rinotaura pamusoro pegender parity. Inova isina kukwanisa kusvitswa.
Ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm chiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeZambia inonzi yanyima vatendai biti hupoteri uye ichavadzorera kuZimbabwe. Sezvo nhengo yeMDC Alliance vatendai biti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoramba kupindura mibvunzo yevatori venhau yekuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumugwagwa. Vamwe vanhu vanopisirwa misha yavo kwamutoko vachinzi vakavhotera MDC Alliance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana ivai nesu zvekare mangwana apo tichikubvunzai dzimwe nyaya dzinobva kuZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disenda baku.